mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo musangano wemitauro yemuZimbabwe kana kuti National Languages Conference kuVictoria Falls mangwanani anhasi. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati mudare reparamende munoshandiswa mitauro mitatu chete, asi chishuvo chavo ndechekuti mitauro yese muZimbabwe icherechedzwe.
The Second Republic is implementing development that
hurumende yedu haisi kuzosiya vamwe kunze mukuchengetedza mitauro, tsika nemagariro avo. Tine chitsidzo chekushandisa mitauro yese yemunyika yeZimbabwe. Kusvika pari zvino, hurumende yakanyora magwaro ayo kubva muchirungu kuenda kumitauro yese yemunyika, kusanganisirawo nyaya dzebumbiro remitemo uye chirwere cheCOVID-19.
vaMnangagwa vati zvakakosha kudzidzisa vana mitauro sezvo zvichichengetedza tsika nemagariro evatema. Musangano wemazuva matatu uyu wakatanga nezuro uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nezvekuva nemuono mutsva pakushandiswa kwemitauro mubudiriro yenyika, kana kuti redefining the role of Zimbabwean languages for national development towards Vision 2030 and beyond. Mumwewo ari kupinda mumisangano iyi kuVictoria Falls ari mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi rezvekurima vaNikros Kanjengo, vanoti vafarira mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika.
Tinonzwa kufara zvikuru nehurongwa hwaparurwa nhasi nemutungamiri wenyika weNational Language Policy inoita kuti isu vana veZimbabwe tinzwe kuti tisowaridze vayo, nokuti hunhu hwedu, culture yedu, mafambiro edu, mararamiro edu are part and parcel of our own features or characteristics. Saka nyaya yemalanguage yakatikoshera.
Amai Patricia Chinyama vanodzidzisa mitauro kugokwe vatenda hurumende nekuvapa mukana wekupinda mumusangano uyu.
Ini ndonziwo Patricia Chinyama, tiri kuno kuVic Falls. Tinotenda basa rabatwa naPresident edu rekutikurudzira mitauro yedu ririmirwa mai. Tinongotendawo nekutikurudzira sesu madzimai.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti mitauro yakakosha zvikuru uye inofanira kucherechedzwa.
Language policy chinhu chakakosha pasi rese. Tinoona kuti nyika dzakawanda dzakabudirira dzine language policy kana mutauro wakajeka kuti vanhu vanenge vachidzidza sei. Vana mazvikokota nemagogodera edzidzo anotaura kuti vana zvikuru sei kubva kuECD kusvika grade 3 vanenge vachifanira kuti vadzidze nomutauro wavo, izvo zvinozopa kuti vabudirire uyezve vachidevelopa unyanzvi hunokwanisa kuzobetsera nyika.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzemitauro ichishanda nechikoro cheGeorge Washington University School of Law muno muAmerica vaBenjamin Gatawa.
Vanhu vanoziva hunhu tsika namagariro edu kuburikidza nomutauro wedu, nokuti mutauro haangosiri mashoko, chitori chivanhu, dzitori tsika uye atori magariro evanhu vanotaura mutauro iwoyo. Kuziva vanhu zvakaperera hunge waziva mutauro wavo. Ukarasa mutauro wako, warasa hunhu hwako, warasa tsika dzako uye warasa zvauri. Ukatora mutauro womumwe munhu unenge wakuzvidza iwe munhu iye asingakuonese munhu wakaenzana naye.
Aka ndike kutanga musangano wemhando iyi uchiitwa munyika. Musangano uyu uchabatsira pakunyorwa kwebhiri rezvemutauro richaendeswa kudare reparamende kuti rizotambirwa semutemo. Zimbabwe ine mitauro gumi nemitanhatu inocherechedzwa mubumbiro remitemo, kunyange paine mimwe yakawanda inoshandiswa nevamwe. Musangano uyu uri kuunganidza nyanzvi dzezvemitauro yechivanhu kubva munyika yeZimbabwe nemuAfrica.